kanzwa kuti ve European Union vachi ivo vari kudzosera ma sanctions kana kuti havasi kubvisa ma sanctions pa hurumende yeZimbabwe chiburikidza nekuti chikonzero chavakaisira ma sanctions anovaiwo ma human rights violations ari kuitika munyika, kurohwa kwevanhu, corruption nezvimwe zvakadaro, vari kuti ivo maonero avo ndekuti zvinhu izvozvo hazvisati zvagadzirisika. Vari kutivo zvekare ma sanctions avo anobata vanhu vashoma-shoma, vakuru vakuru munyika, zvichivatadzisa kufamba famba kwavanoda kuenda, zvichivatadzisa kuisa mari mumabhenkeri nedzimwe nyika. Ndiko kubatikana kwavanoita nemasanctions. Saka naizvozvo veEuropean Union vaona kuti hapana zvachinja munyika yeZimbabwe.
Dr. Dendere, kubviswa kwezvirango zvanga zvakatemerwa vatatu ava kunobatsira chinyi kana takatarisa zviri kuitika muZimbabwe? Zvinoreva chinyi?
Kubviswa kwevatatu ava pasanctions ndinoona sekunge maefforts emadiplomats ekuEU. Tingangotaura kuti vamwe vanotiwo katriona vekuUnited Kingdom vasati vaenda vakanga vanika kuwirirana kwavaita navo, asi ndashamisika nekuona zita ravalaris bandariro ipo ipapo. Handina kunzwisisa kuti seva vabviswa. Muonde rangu ndekuti Grace Mugabe abviswa nekuti hachisina simba raanaro.
Iwo masanctions awo acho ese aya achine basa here? Munoona sekuti pane zvaachakwanisa kukonzera kuti zviitike here masanctions ava nenguva yakareba kudai?
Muone rangu ndekuti masanctions asina kukosha dai hurumende yeZimbabwe isingarambi ichichema nezvavo. Iko zvino masanctions asara aripo pane vedefense forces. Tinoziva kuti army inopindira chaizvo mumatongerwo enyika kunyanya panyaya dzemaelections. Saka zvakangokosha kuti vazive kuti nevekunze vakatarisa mabatiro avari kuita macitizens. Saka zvese izvi zvinhu zvatinenge tichiisa into account. Chandinoona chinoda kuti vanhu veZimbabwe vasimbisise ndechekuti hurumende yedu yakaiswa pamasanctions nekuda kwehunhu hwavo, hunhu hwekurova macitizens, hunhu hwekusada kurespekta mahuman rights. Saka kunyange masanctions akabviswa, chikuru chisingabvi hunhu hwakaipa hunoitwa nehurumende yedu. Saka isu sevagari vemuZimbabwe tisu tinotofanirwa kunyanyisa kutsikirira simba kuti tiudze vakuru venyika kuti izvi zvamunoita zvekurova vanhu zvekuti maitiro ekuti ZBC pakaitwa rally yavachamisa havana kana kuita coverage iri free and fair. Vanhu havana kukwanisa kuenda kurally zviri free and fair. Izvozvi ndizvo zvinoita kuti vaiswe pamasanctions. Asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti isu sevanhu tirambe tichiudza hurumende yedu kuti hatizvide, kuti vanofanira kuchinja kuti vave vanhu vari democratic, vanhu vanotonga zvinoita kuti munhu wese ari munyika agara akafara, agara akasununguka.